yaishi Yesu Kristo ndiwo simba letu. Aleluya, tirengee Nehemia chapter 8 verse 10.
Mufaro wa Jehova mika, ndilo simba lako.
of Habakkuk chapter 3, from verse 17 to from verse 19.
Zero! What does zvisati akakosa mufaro wajehovha hamadzangu ndiwo simba redu
haleluya ameni
Romans chapter 14 pavhesi ya 17 na 18 unaona unaona mwili wetu hao ni maitiro hao unaona kuna mwingine mali eh anatenda mali unaona kuna mwingine safi eh kaza resta kana wewe mali kana wewe resta ah hapa na huko pa akaja bongo sasa pale pale machifariwa kufanya mali kufanya resta ama zangu usifaru uri tembura mali inotera amen mali inotera chikao chinopera zvinhuzvenyika zvinopera asi mufaro waJehovha haupei haleluya amen unoita munhu baba anokubuda uye mugeka chiri zvamwizi zvakare chikamfazai ine mufaro wacho mari kuruma asikana pasina zviri kuitika pamhuri iyoyo pane dambudziko rakakura vatenda tinadaro hama dzangu chikamu chiripo kana chisipo mufaro waJehovha ndiro simba rangu amen haleluya amen oya hama dzangu aisetinesi yetinesi inotipenda nemasekamutenzisi yetinesi inotipenda nemamutsi munhanza sei panguva iyoyo asi wedu wakasiyana hepinesi inotipenda namaemotion nepane upenyu hwemunhu panzvimbo ine upenyu hwemunhu uno munhu anenge achidza kuti panapa zviri kuita ndiri panzvimbo ino kana asiri panzvimbo iyoyo zvakasiita haleluya amen amen
amen
aundi pakamota kewaita
akatora mufaro wangu akati
mufaro wangu uri muna Jehovha aundi pane zvatinazvo kana pane zvatisinazvo mufaro wangu uri muna Jehovha
haleluya
the joy of the Lord is my strength
amen
the joy of the Lord is my strength the joy
rekuenda mberi mufaro waJehovha hama dzangu isimba rautende rekuenda mberi zvinhu zvichiramba kuende mberi iwe unoenda mberi
chikonzero kune tiri mauri
haleluya
amen
amen the joy of the Lord is the manifestation of the fruit of the Holy Spirit in my life
kuratidzwa kwechibereko chamweya mutsvene
amen
itona chibisine zvinhu amen haleluya
toda kutaura vama dzamusana nenya atienda
nguva yekucheva yaka endai munotya zvakakora endai munomwa zvinozipa endai munogovana nevasina
haleluya
munhu anomufaro hama dzangu anogovana nevasina
Ndozvikwa zvichi. Vanodzoka vaine kufara. akunda kwa achievements. Nikuja kwa breakthroughs za malaika. Hata wakati yeye kaipa. Yeye achieve sasa sasa. Jesus was a mura. Pale 18. Wote ndaona sasa. Akikomoka kwa kusoro kwenda tena. Pale 18. Jesus muuliza bachelia. Kuzana kai simba. Rekufamba pa msoro penyoka mesichana. Hapana kana chimechete. Chikakukwaza. Anga hapana kana chimechete. Chikakukwaza. Patwendi Jesu muuliza bachelia. Muuliza choko faida. Na hizi na yeye yakaipa. Yakaitwa pasti.
Tunazaka zao katika tenis. Pavesi ya jisi.
kuti pakuvhurwa kwemabhuku pane nechavhurwa vachawanikwa vasi mubhuku iyoyo zvinakwanakira
so kana ndiisei hama dzangu ndine mufaro mufaro wangu ndinoziva kuti ndakanyowa mubhuku yeupenyu zvisina pera nezuva ino pakavhurwa mabhuku emudenga
chabva chidaidziro
onias hamee haleluya ndichabva chidaro mudenga
nekuti vatsanangura zvakananga vaipa vakari enzi vakadyadza vakati ndakagara vasamudzi chidengi chii chimechero asi pakamumecherwa zita remunhu pazvinhuva mwari tora ichi
so vangu inotendeseka nekutenda kwandakaita mwaishe jesu kristu kuti rakanyorwa kwete mubhuku dzenyika ino asi rakanyorwa mubhuku inogara usinga peri
so ndinekufaro hama dzangu nekuda kwechinhu ichocho
ndehwara ndine mufaro kuti bhuku zita rangu
kwete nekuti madhimoni asi pasi penyu hazvidiki
asi farai kuti pane pakanyorwa mazita enyu
kwete panyika ino asi mazita enyu akanyorwa kumusoro kudenga haleluya ameni haleluya ameni tinofanira kufarira hama dzako ruponeso rwenyu daika kuzvizvesu ameni vakakona ndokonandoitadzokakucheka sakadoa ozi pakati ava vanaitavaitaeuaa chinowa wakapeza kunguo hama yangu kana wapona unofanira kuva nemufaro amen kana farira ruponeso wako haleluya farira rupone the joy of your salvation ruponeso runa kufarirwa asi ukaona usina rufariro rwokupona ziva kuti wakapona amen ukaona usina rufaro rwokupona pasina kwaunatangira kubva kuti pano pane chaitika madii ndakaona rufaro ruponese ziva hama yako pachena kuti hazina kubata aeve gore ra1992 ndabva shoko ramwari richiparidzwa muupenyu hwako ndakaona rufaro rwokudaa aeuya ndakaona rufaro pamwoyo wangu kekutanga chakandipa mufaro ishoko ramwari rakauya muupenyu wako ndikanzwa kuti no pane chaitika madii so wese akapona akatitibata zvinhu ane mufaro haleluya wese akapona ane mufaro mufaro wazvokwadi unongwepamoo mufaro wazvokwadi wamwari wemuponesi haleluya hakuna ruponeso rwouya pasina mufaro unouya hanomouviri zvitikusiya wakadaro hazvina kudaro apona pane mufaro unobata mamari haleluya amen so kubva nazizeaei wangu mufaro wakauya papa weruponesi
wangu mufaro usikuri papi nhasi
ndichiri kufarira hese takaitirwa namwarishi chokuponesi hama dzangu akandikudza chokwadi ndakandiko kutaura chokwadi chichiri pachena chokwadi ndekuti hakuna aigona kutenga ruponesi amen kuna mune mari yakawanda se mari yako yakanga isingakwana kupona hakuna sirivhera yaigona kutenga ruponesi
hakuna ndarama kunyange yakawanda sei kana madhaimondi chaiwo
aigona kuchiita kutipona
ruponeso rwakauya nokuda kwebasa rakaita kukristu ndosaka ngatezvipinda zvatinotsanangura kuti hatina kutengwa nezvinoona hatina kutengwa nesirivhera kana nendarama kubva kumufambiro usina maturo watakasiyirwa namadzitateguru ekwenyu asi takatengwa neropa
mutengo hama yangu wokuponeswa kwako iropa rajesu haleluya
so pane mufaro unofanira kuwana chandinacho ichi chakadarika sirivhera so kana ndisina mari
handikakarisiki haleluya kana ndisina mari handikakarisiki chikonzi kwa chani na chaka kwa kama. Amen. Kaya kusimamia kuta ni kama ni sisi. Ndio zote chaka kwa kura chelo pone sisi. Chaka kwa kama kwa kuta. Hallelujah. Chaka kwa kura ama zamu chelo pone sisi kwa Yesu Yesu Kristo. Chaka kwa kama sio Yesu. This number is that kana. Panama ni zisali. Mapio kwa kushia wapata. Chikonzi yo.
Amen. Kana wana sinafari mna pona, zoka wana.
nokuti mauri hamuna kufamba kuponesa
kana uripo ukaona kuna chipona unoreka sevhura yabvamoto unosimuka unobva kufara ndosaka chakuramba nari kutadza zvipiri vavhesi yakini pitei jesu achitanga kuti panopona mutadzi denda nofara haleluya denda rinatira kanyara pakuda kufara unoenda
kwaiwa usifara denga amai
kana mutadzi apona pane mufaro nofanira kutanga kurakiswa muupenyu hwemunhu achiona mutadzi achiponeswa
haleluya
kana tuti denda nofara
newe unofanira kufaramika
haleluya amen
restore the joy of my salvation
David akataka kurangabisa ka 51 pavhesi ya 12 musi wekubara aitata kaipa akiwa mudzimai
wauri
akabva mai kuti
hamusisina chaenda
kana vatadza mudzimai chinogona kusununguka chinogona kudeya akati pandiri akasina kuita zvakanaka mufaro wandaisinzwa womuponeso
hamusisina akati restore the joy of my salvation
namata amaenda kusika chinzi
chomufaro womuponeso maigoni nedzara mufaro
womuponeso nokuti mufaro
simba kuenda
haleluya amen haleluya amen
tinofanira kufararika nokuti tiri vati venhaka yaiyi amen tinofanira kufara nhaka ikawo muti wenhaka yamwari kwete nhaka yakwachiri kure chete ano mazita enhaka achaisei yekwachiri kure ndichati asi pamusoro pekwachiri kure ndine nhaka yamwari
haleluya kuna 1 Timothy chapter 4 pavhesi ya 8 bhaibheri rinobudisa pachena kuti kurovedzera nyama kunobatsira zvapo asi kunamata mwari hazvo kunobatsira zvikuru nokuti kune chipikirwa choupenyu hwanhasi noupenyu huchauya so ini tinofara
nokuti pane nhaka yamwari
yandakaita mudyiwani
haleluya maijamu musafanira nhaka ikajaa haina kukwana amen farirai nhaka yamwari
kuna varoma chapter 8 pavhesi ya 16 na 17 bhaibheri rinobudisa pachena zvakanaka kuti mweya wamwari unopupurira nomweya wenyu kuti tiri vana vamwari asi kana tiri vana vamwari hatiri vadyi venhaka yamwari
chinhu chakakudarika kudarika mudyi wavo dyi wenhaka inenge izimbabwe
mudyi wenhaka yamwari hazi mudyi wenhaka pamwe chete nakristu hazi kana tichakudzika naye tichakudzwa pamwe chete naye so mupeni fara chikodzero uri mudyi wenhaka yamwari uri mudyi wenhaka pamwe chete nakristu
zvose zvamwari ndezvako
zvose zvajesu ndezvako chinhu chokufarira ika mufaro wajehovha hama dzangu ndiro zita rere chikodzero mune zvinhu
nokuti kabatisisa tinogona kuenda ki
haleluya
ini ndinofara hama dzangu ndinofara zvikuru nokuti ndakaitawo mutwenhaka ndakaitawo mutwenhaka yamwari haleluya ndinofarira shokora vanhu amen ana munhu apona anofanira kukanda mushoko
haleluya
the word of god brings joy to our lives in our lives
the word of god shoko ramwari hakuna munhu akapona hamadzangu ndakatendeka gore 1992
ndakatanga kufanira shoko ramwari
mufaro wajehovha unoita kuti ufarira zvinhu zvamwari ndakatanga kurifarira ndakaenda bhuku
ndakadiii kukatiseka vamwana vakashora zvavo badindo kanenekeza nokuti ndokananga ndina
kakandimatsira mabhuku kaaridza Gideoni
kanomwane New Testament kuza kunokanda he mapisarema kwazi mashuvire zvakadaro ikako ndaikatora ndoenda musango kufarira shoko ramwari
ndotanga kwaverera ndisingatanzwisisi asi tizozoda shoko ramwari kanzi ndine nzara yeshoko mukati rako so ngatifarirei shoko
quality. As a couple of people, you must see. As a couple of people, listen. Waste of the cook. No, no,
asaka wa uzafu mufaro wa Jehova ndio sifa yake ndio afia Hallelujah. Hallelujah.
nechimwe chinhu vazere nemufaro jesu vakataka kubairumbidza rumbidza zvokwadi inobva pamunhu akazara nomufaro kuonga kwazvokwadi kunobva pamunhu akazara nomufaro mudikani uchibva pano ibva uchiti mufaro wajehovha ndiro zita rako pauro achivata chinhu ichi taakupedzisa kuna Filipenzi chapter 1 pavhesi ya 21 anotsanangura achiti kurarama ndikristu kufa kuvhuma haleluya akabvisa kuti nyange nerufu hazvina kukura darika mwari wake chikodzero akanga ariwo mufaro waiva nawo aiziva kuti kunyange zvinhu zvikaitika nenzira yokufa nenzira ipi neipi zvayo pane kugena muupenyu wako hazvikaitikana zvakakuna zina chinhua zvakaitika ari jere zvakaitikana sikuti wotanga kurumidza mwari zvinoitika nemunhu akazara nemufaro mufaro wajehovha unika ndirosipa rao haleluya hauna here chimwe chinhu upenyu wako mufaro wajehovha ndirosipa rao une zvose muupenyu hapana kaunuwenga hamaya usafarira izvozvo zvose mufaro wajehovha ndirosipa rao nokuti mufaro wajehovha hausiteparagama dzako unogara nausingapeta tinowanawo panyikadino topinda naune haleluya haleluya regaisingetiramati zvinamati hamaya vamwe mamusisina mufaro wajehovha itaisa dhavhidhi chemari kuna mwana wana mazuve ekutsara mudikani chakaineki chaita kundifare chakai